vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vakoti veZimbabwe Nurses Association zina vaEdwin Nema vati vana mukota vasi kuzofundidzirwa nekudzingwa mabasa sezvakataurwa nehurumende. VaNema vati hurumende haisi kukoshesa utano hweveruzhinji kana vachida kutora vana mukoti vange vave pamutyandigiri vachivapinza basa. VaNema vati vana mukota ava vakura zvekubata basa nemazvo.
Government inofanira kuzira vanhu tsitsi. Handiti, how can government employ my old nurses? Vachembera kuti kuti isusu we are dealing with my graduations. Handiti, mishonga yekuti kana tichiadministra mushonga isusu tiri kuti kana tichiadministra 5 meals, it should be 5 meals. Kana tichiadministra 10 meals, it should be 10 meals. Saka tiri kuti if you are taking somebody under 70 years, mazita ake haachanasi kuona. Handiti, then we are also putting the community at risk. Yekuti anga kukwanisa kupa overdose kana kuti underdose. Two, we are saying government should actually provide ma tools of trade, ma gloves, oxygen, mishonga yakakwana muzvipatara kuti varwere vedu vabhenefite.
Mumwe mukoti vaHilary Tapuwa Mboko vaudza Studio 7 kuti vana mukoti vari kurarama upenyu hunorwadza nekusiririsa zuva nezuva. VaMboko vati varikuda kuti hurumende irapewo mari inoenzana neinopiwa vamwe vana mukoti munyika dziri mudunhu reAfrica.
Physically kuenda kubasa kunotorwadza nekuti mari dzacho hadzikwani zvichienda kubasa, asi tikuda kunobatsira vanhu. So tikasvika taneta hatizo offer the good quality of service yatinofanira kuoffer. Kumba chaiko tinoita siya tisina kuita zvakanaka. Saka socially vadzimai vakarawo vane maproblems avo. So socially tinenge tine problem even the society. And tiri kuonekwa kunge vanhu vasina basa nekuti tiri vanhu vanenge vachingova vanhu vasina zvavanonyatsowana. Handiziva emotionally tikasvika kubasa tine emotional pain. Zvinoreva kuti isusu mabatiro edu ebasa anonosiyana nezvatofanira kunge tichiita kubasa. Tofanira kunge tichinyatsoita basa redu zvakanaka. Asi kana iwe uri emotionally usiri stable, zvinoreva kuti services that you are going to provide haichinyatsobuda zvakanaka. So isusu tiri kuti mari dzemanesi ngadzikwane. Handiziva kuti vanhu manesi anyatso offer the right service takasununguka. Isusu hatina dambudziko, hatina mari dzakawanda dzatinoda. Kana vakangokwanisawo kungoti tiitowo pane mari dzinotambirwa nesubject.
Nyamukuta Tsitsidarare vatiwo mashoko ari kutaurwa nehurumende kuti kuramwa mabasa kwavo kune chekuita nezvematongerwo enyika handizvo. Nyamukuta Darare vati vanongoda kukosheswa nekupiwa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo.
Chikubu zvatauyira pano mudzara nhasi kuyazoratidza kuti hatisi vanhu vari kutsunzwa ne like zvavakutaura kuti we are politically motivated. Tiri vanhu vakamira pachokwadi, tiri vanhu vane hanya nemazimbabwens edu. Pari zvino tikupota tikonsulta vauyawo vane zvavari kunzwa kana vanenge vada kungobatsirwawo nekupiwa health education kuti mozvifambisa. Tiri kutaura nevanhu vakangosiyana-siyana. Nazinuna dzedu dzatanga tinadzo kwanguri kuchema kuti dai hurumende yationawo yatikoshesawo sana semanesi sana mukoti muno muZimbabwe. Tine shungu, tine bundu repamwoyo pedu kuti dai zvinhu mashandiro atinoita dai agadziriswa, dai avandutswa. Zvinova kuti isusu tiri edhiriki vatiri kushandirira vacho theedhiriki.
Mumwe Nyamukuta amai Hamu Chipinduko vati sezvo vachipiwa mari yavo iri mabhondi inenge yakadereresa zvakanyanya sezvo mitengo yezvinhu yakasiyana nekuti uri kushandisa mari ipi. Amai Chipinduko vatiwo havana musiyano wavari kuona pakati pehurumende yavaEmerson Munangagwa nevavaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Bhondi riri kunzi 1:1 nemuromo, but zviri kuitika reality bhondi is 1:50 percent of which isusu mari chaichai yatiri kutambira kaispinas. Saka semhuri dzedu dzakutadzwa kuenda kuchikoro, isusu takutadzwa kuitawo zvinokwanisira kuti tirarame. Ndo zvatiri kuchema nhasi muafrica industry kuti aiwa basa hamuti dzingi, ngotipaiwo mari dzedu dzatiri kukumbeidza because dziri genuine ngamari. After all we wrote a 14 day later tichiwane kufaya 2 days only out for Monday wobva watotibata madzinga okuti 14 days tambainazvo vasingaverengi vasingaresponde. Aiwa government itsvaya takatambira iyi kai ngaiti nzwisisewo kuti tionewo kuti tabva mugavhenmendi yekare tava mugavhenmendi yenyuwani.
Sangano rezina raudzawo nhengo dzaro kuti vachiri muhurukuro nehurumende uye vavimbiswa kuti hakuna achadzingwa basa nekuda kwekuramwa mabasa uku. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende nekuda kwenharembozha dzanga dzisiri kudayirwa. mu Africa Union Square maiswa makadbox kuti vane zvinyunyuto panyaya yana mukoti vanyorere kuhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.